Sound the big thing there. Yo, K-Champs.
Ndichiri kunwa ndikufamba nenyi.
We have been telling.
Kufungwa dzangu unogara zvako.
These are the real tapachuna.
Kunyangwe uri kure zvemakore.
Alright, yeah.
Moyo wangu ndakatoziva wekupa.
Upenyu wangu ndakapikira kwane munhu wangu tichengetedze ikoko mumwe wangu tatinoita tiri vaviri ngatsaudza vanhu zvinoita ndikutsvake mangwanani pafoni nindazopa kana ndichiti ndiwe wakatora moyo wangu bva wauloka hapana pandinokuitira kumba mungwa kukumba zvese zvese kumba kumba nezvese zvonondiitira lula lula kusvika tachembera kumakuva.
Always in my mind, munhu wa uripo, uripo.
Tochata ere makore atatipisa chidana nakudirisa kuchaita ere.
Yeah, kana rudo racho ruchidhaka ndabvuma ndadhaka bere. Hey, chero uri kure koko pauri ndipo pavachanchere.
Hapana vachanibvisa pazvinhu zvacho. Ndomira ndiri ndega ndini munhu wacho. Ndinonzwa izwi rako richizvenza nyangwe ndiri ndega pakati pesango.
You're always in my mind.